Vachitaura nhasi pamusangano weruzhinji waitwa nekomiti yeparamende inoona nezvemari iyo yanga ichitora pfungwa dzevanhu pakugadzirwa kwebhajeti regore rinouya, vagari vekumasungwa vati bazi rezveutano munyika raparara. Izvi zvoita kuti vanhu vazhinji kunyanya vatungamiriri vandorakwa kunze kwenyika. Mugari wekunyararo West amai Dorothy Sibanda vati bazi rezveutano rinofanira kupiwa mari yakawanda.
Chichema chikuru chatinacho isusa ndomoti samadzimai, tanga tichitatichida kuti tinoda kuti mari yakawanda iiswe kunyaya dzezveutano ione kurapa ruzhinji rwavanhu. Tiri kuda kuti vanhu vedu, vana vedu, hama dzedu dziende kuchipatara kunorapwa, kwete kunofira ikoko. Nokuti kazhinji takuona kuti vakuru vacho vari kutitungamirira havachadi kurapwa muzvipatara zvacho zvavanoti zvakanaka, vanonorapwa kunze. Zvinova zvaakutitaridza kuti zvipatara izvi zvechokwadi hazvina kutombonaka, hazvina kutomira zvakanaka muna chirimo. Tiri kuda mishonga yakawanda ive imomo, tirapwe tose, tipore tiri muzvipatara, kwete kufira kuenda kuchipatara.
Amai mabwe chikora vekuzaka vatiwo hurumende inofanira kuisa mari yekuwedzera zvipatara kumaruwa.
Tinonyanya first priority yedu ndemaclinics maroads uye water and sanitation. Senge nzvimbo dzakaita sezaka, zaka inzvimbo inopisa chero nhambo nenhambo. Kuva kupisa kwemvura tosangana nezvirwere zvedysentery, tosangana nekorera panonaiwa kwemvura. Zvipatara zviri kure, vanhu vanotofamba about 10 kilometers kuchienda kune chimwe chipatara. Maternal death inowanikwa yakakura nzvimbo yokuzaka.
Mumwe mukomana wechidiki Oscar Murambiwa atiwo madzimai ari kuomerwa zvikuru kana vachinge vaenda kunorapwa, zvikuru nechirwere chegumarara kana necheshuga.
Nyanyisa vamwe vari type 1 semuenzanisa inini type 1 ndiri diabetic, so insulin yacho ikudhura. Zvokuti for example yandoshandisa inga $25 per week. Apa kana uri unemployed it becomes so difficult to survive because medication yacho kuzvipatara yacho both kuzvipatara kana iripo inombva yaita chipa, but right now kuzvipatara hakutorina mushonga yacho inenge ichiwanikwa, saka inochiwanikwa kumafamasi. Saka ndaichochema kuti first priority mazimbabwens akava ne health yakanaka zvivanombva vararamo less than longer. Saka tochema kuti vose nevamwe vekensa nevamwe vane machronic diseases vakaa mishonga yayo ikwanisa kuchipa.
Nhengo yeparamende yeblawaya central uye nhengo yekomiti inoona nezvemari amai Dorcas Vanda vati vanotsigira zvataurwa nemadzimai ekumasvingo panyaya yekupa chikamu chikuru chebhajeti kubazi rezveutano.
Tahenyu, inini ndaona kuti zvinhu zvataurwa nemadzimai apa kunyanya-nyanya panyaya yematernal health yatinoti service delivery yehealth, government inofanirwa kunika shuwa ipo paya minista kana vachikata keke ravo vachiisa kuma different ministries. Togara tichi zvitaura zvemadzimai kubva tiri kuwomen caucus takamirira madzimai kuparamende, tichitaura kuti kumaclinic uku vanhu ngavapiwe mishonga. Mishonga ngaiwanikwe kumaclinic. Mudzimai paanoenda kunobara mwana, takabvumirana kubva kuiri inclusive government kuti mudzimai paanonobara mwana ari kuita national duty. Madzimai emumasvingo vazvitaura zvese, ndinandanzwa kufara, mso proud of women emumasvingo, nokuti vazvitaura zvese izvozvo kuti tinotambudzika kuzvipatara hatina mishonga. Vamwe vakataura nezvokuprizini futi kuti maprisoners aya anoshaya kana sanitary way, unoona ropa rongobuda pane vanhu. Why should we suffer? Tikatarisa uku
komiti iyi yanga ichitungamirirwa navadavid Chapika, nhengo yezanupf inomirira Mutoko South. Komiti yeparamende iyi iri kupinda muvanhu ichinzwa zvavanoshuvira mubhajeti renyika. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.